mananda funga kwedu funga dande varume ndafunga kwedu funga dande vakoma nanda funga kwedu funga dande varume ndafunga kwedu. Come on, and I'm gonna be.